Vashara navatorere nhauma Harare vapuge nevati komiti yavo yepamusoro yeNational Council yakaita musangano nezuro ikabvumirana kusendeka parutivi zvakabuda musarudzo dzemusi wesvondo pakasarudzwa vaDouglas Mwanzora kuti vatore chinzvimbo chemutungamiriri webato zvichevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai. Vapugeni vati komiti yavo yakatsoropodza kubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navaMwanzora pamwe nekurohwa mbama kunonzi kwakaitwa vanga vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato. Kongresi iyi isati yaitwa Muzvare Tekozani Kupe nomumwe wevechidiki vaive pakongresi iyi uyo asati asungwa.
National Council yakabvumirana zvinhu zvakawanda but yakabvumirana kuti kongresi iyi haina kufamba zvakanaka, panga pane violence too much. And then National Council also deliberated on a lot of things. But manje Professor Madugu, our top legal counsel, andifonera zvikanzi ai vapuke chimbomira kutaura nemaresolutions eNational Council nekuti ndiri kutaurisana neleadership and then muchataura maresolutions leyi.
Vapugeni vati musangano uyu wakaitwa pamasaisai eindanet vaMwanzora vasipo wakapindwa nevanhu vashomanana sezvo vachiti musangano uyu wakashevedzerwa zvechimbi-chimbi naMuzvare Kupe. Asi vaMwanzora vati zviri kutaurwa navapugeni hazvina musoro sezvo vachiti musangano weNational Council yebato ravo hausati waitwa. VaMwanzora vati zvakabuda musarudzo hapana chachinja uye vave kutogadzira kuti bato ravo rofamba sei zvichienda mberi. VaMwanzora avo vanoti vakakunda zviri pachena vati vave kutotarisira kuti kongresi isiri yechimbi-chimbi iitwe mushure memwedzi mitanhatu kuitira kuti vagowana nguva yekugadzirira sarudzo dzemuna 2023.
Ikarariro yedu kuti extraordinary congress iri kuita muna June 6 months kubva pamwedzi unoyu. Vana veMDC vovhotera vanhu vavanoda kubva kubranch ward district province kusvika kuNational kwacho. Saka tichatanga chirongwa ichi muna June. Tida kuti tikaita muna June asi June vandiri kutaura uyu ipfungwa dzangu tichadaidza National Executive neNational Council asi ndichadzipa proposal yekuti June 6 months tobva taita congress yedu muna June imo.
Vapugeni vati pari zvino vasvitsa nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzekongresi iyi kumagweta avo kuti vaone matanho ekutora. Kongresi yechimbi-chimbi iyi yakaitwa nesvondo zvichitevera mutongo wedare repamusoro reSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatungamire bato reMDC. Dare iri rakati kusarudzwa kwakanga kwaitwa Muzvare Kupe pakongresi yavakaita kwainge kusiri pamutemo, rikati bato iri ridzokere paranga riri muna 2014 izvo zvakapa kuti Muzvare Kupe vafanobata matomhu kudzamara kongresi yekutsvaga chatsiva vatsvangirai yaitwa. Asi vaChamisa avo vave kutungamira MDC Alliance vanoti vakatoita kongresi yavo kare kuGweru gore rapera mutongo uyu usati wabuditswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.